Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei nhasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzemitambo zvematongerwo enyika nezvimwewo. Regai timbonzwa kune zvanga zviri kuitika kumasvingo nhasi panguva iyo pasi rose riri kurangarira mazuva ekucherechedzwa kwekumisa mhirizhonga pasi pe 16 days of activism against gender-based violence.
Iri rinonzi Stavile Dewa, ndiri director and founder weWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, icho chiri chikoro chemadzimai anoda kuita zvepolitics varoda kupinda mumapositions anoelectwa pamaelections ayaya. Nhasi tanga tiri mumasvingo matasangana nemadzimai 50 anobva kumadistrict ese mumasvingo mapolitical parties ese tichikurukura kuti toita sei kuti tibatsirane kuti tipinde maleadership positions. Tatora futi mukana kukomemoreta 16 days of activism against gender-based violence nekureflecta zvakaitika muelection ya-2018 kuti madzimai takapefomawo sei ndepati patakasarira nokuti mastatistics edu adzika emadzimai maMPs nemacouncillors akakwanisa kukwikwidza mumaconstituency nemawards achihwina this year pane anga aripo muna 2013. So zvatirida kuita isusu ndezvekuti tida kuuya nemalong term programs ekukurudzira madzimai ada kuparticipata mumaelections vachikwikwidza mapositions akaita sepeter councillor naMP. So zvatoda kuita tida kuita matrainings ekuti madzimai anyatsonzwisisa both sanata nekunzi madzimai ari kupinda mumapositions ari elected havana zvavanoziva. Saka tida kubatsirana nemadzimai kuti tichibatsirana vamwe madzimai tongo kuva neruzivo kuti kuva leader zvinomborevei and ndezvipi zvatingaita kuti tinyatsorana macampaigns anoita kuti tihwine.
Vanenge vachida kukubatai kuti vawanikwe ivo vachidzidza zvamuri kudzidzisa izvi vanokuwanai kupi?
Vanofona pa 0772-675-642. Ndichadzokorora 0772-675-642 kana kutitsvaga paFacebook pagroup rakanzi Waupi Academy kana paTwitter rakanzi Waupi Academy. Tinoti madzimai ese muZimbabwe sunukukai kutibata nyange muri vepolitical party yipi tirikuda kushanda nemi tichikurudzira kuwedzera nhamba yemadzimai uye zvekwality yemaleaders anopinda anenge achiziva zvavari kuita vari responsible vachafungwawo vanhu nekudzoka kumamisha vachishanda mune zvakanaka.
Inini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.